Chengeteza moyo wako, moyo wako chitubu, chitubu chinobuda mvura, mvura yeupenyu. Chengeteza moyo wako, moyo wako chitubu, chitubu chinobuda mvura, iyo mvura yeupenyu. Moyo yao na warume wasina kutendeka, moyo yao inochururuka ropa, asitaura naye. Vamwe vedu wakarasiswa nehamba, zahaiva netarisiru nazo, zakavasia pakaoma, asitaura naye. Ajina moja waiva netarisiro, kune vaya vakaenda kunze, vakakusia pakaoma, asitaura.
Taura na yemari,
taura
na yemari yuka, usanyerara taura taura ka.
taura na ye.